chinhu chakakosha zvikuru nekuti Zimbabwe pairi ukatarisa foreign policy yakataurwa naminista weforeign affairs and international trade honorable S.D. Moyo muna December statement foreign policy statement yawo yaiti our trust will be to engage with everybody but our greatest focus will be within our neighborhood kureva kuti nyika dzatakavatidzana nadzo dzatinochidzana nadzo nyika dzinenge dzina maexperience atinoita isusu tine zvakawanda zvokudzidza tine zvakawanda zvokuchidzana nazvo kunyika iti tikatarisa mukuru wenyika kuenda kwavo kuangola angola ine maminerals ane zimbabwe ine madeveloped industries when it comes to maminerals iwayo angola ine oil nezvimwe zvakadaro zvinozimbabwe zvainokwanisa kuziva zvainokwanisa kubenefita from kozvaisainofanira kudzidza zvainokwanisa kudzidza kuzvimaneja aya ndifungusi pana anopokana kuti maitiro atii akaitika kumadzirano edu namaitikiro anoita iwayo tine zvikuru zvokudzidza kuti industry yacho inoitwa sei
asi ka vamwe vamangwana vanogona kuti aiwa kudyidzana nenyika dzemusadhaki kwakakosha uye kucharamba kuripo zvakakosha apa ndezvekuti vamunangagwa nemamiriro akaita upfumi vange vachiedza kuti vadyidzane nenyika dzakabudirira idzi
mafungiro iwayo akaminama kana ari mafungiro okuti munhu ingotsvaga kudyidzana navanhu vakapfuma kupfuura vamwe vese dyidzanai nanyika dziri kuwest nokuti mukaenda kuafrica pera zvazvino kubatsirai aizifunge kuti kufunga ikoko tati vanhu ava vavatidzani vedu zvavandakaenda mazviri nezvavanoexperienza zvinhu zvatinoexperienza.